Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo mbudzi 21 2021 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19.
Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubvepa uye nyika yapapa.
Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa odzoka kubva kuBotswana vachitarisirwa kuradzika gamba renyika vaSimon Kayamoyo kuNational Heroes Acre mangwana.
Nyaya yekuregister yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu nanosanganisira Kelvin, Organizing Secretary weYouth yemuno muBulawayo, MDC Alliance.
VMDC Alliance Wochema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vanyorese vatsigiri vavo kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 4699 mumazuva matatu adarika hapana munhu afa nechirwere ichi vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye pavanhu ava pane vana vechikoro vasere kubva kumasvingo vaviri kubva kuBulawayo izvasiya vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemasere kana kuti 133,638 vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 3,658,966 vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemana zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 2,744,192 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri mubishi kuvaka malibrary nekuisa makombiyuta muzvikoro zvose zvoruzhinji kubva kumaprimary kusvika kumayunivhesiti senzira yekupa vana ramangwana rakajeka. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vamunangagwa vakataura mashoko aya nezuro manheru pagungano rekucherechedza zuva revechidiki World Children's Day uye makore makumi manomwe nemashanu esangano reUnited Nations Children Fund kana kuti UNICEF kubva parakaumbwa muguta rekasane muBotswana. Vamunangagwa vakaudza gungano iri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuita zvose zvainogona kuti ipe vechidiki mikana yekuti vagove neramangwana rakajeka.
Tinoona zvakakodzera zvikuru kuti zvinoshuwirwa nevechidiki zviiswe mumitemo yenyika uye zvionekwe zvichiitika pasi pehurumende itsva muZimbabwe. Tinoona zvakakodzera kuti zvikoro zveruzhinji zvive nemakombiyuta nemaraibhurari.
Zwa iri raka pemberele kwa mbozwana mshure mkwenge mtungamiru mbozwana avamu kwezi Masisi. Avakado mwane UNICEF semungwa watungamiru wachabati la kutuagira rubatiro vana bilioni imwe chete na mamilioni zuru mazana masereka na kutu 1.8 bilioni pasirose. Vakuka avamu nangagwa vaka inde ichilema viku Zambia pamwe chete na vahei genko puwe kuna Namibia. Vamasisi vakabata na nisangano re UNICEF wakakuka uwa na makumi mana ni vashanu kufakunyika natu izi kutikuitwe muonera pamwe chumache mzukuru. Mukusha ganzira zingapa vechidiki varukucha membe kwa Afrika ramangwa na raka jeka. Vamunanga kwa vatuwa urumende yavo irukupa vechidiki mekana yaka siyana siyana ingava rara misa kana vapeza chikoro.
Chakaisa ama innovation hubs muzvikoro zvose zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti anenge akwanisa kuuya nepfungwa yekugadzira zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwedu. Anopiwa mari kuti agadzire zvaanenge achida obva anovhura kambani nemari yaanopiwa kuburikidza nechirongwa chemainnovation hubs.
Asi mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 parunare kuti urongwa hurumende haushandise zvikoro zvisina magetsi.
85% yemaprimary schools hainawo magetsi. 65% dzekumasecondary school hadzinawo magwenya okuti angalaitika. Saka tisati tataura zvemakombiyuta angazoita malibrary, tinofanira kutanga tatarisa zvekuti tine magwenya here ekuti abatidze makombiyuta.
Mukomana ari kuita form 5 paNyati High School ngoslanti Nyati uyainga akatungamira chikwanda cheZimbabwe akaudza gunganwe kuti nyika ichine rwendo rurefu pakusimudzira vechidiki. Nyati uya akatanga chirongwa chekugadzira mabankers digesters kumusha kwake kuVictoria Falls akati kushanduka kwemabiriro ekunze kuri kutadzisa vana vazhinji kuti vaende kuchikoro. Gwaro rakaburitswa nesangano reUNICEF gore rakapera rakaratidza kuti kune vechidiki vanosvika mamiriyoni mana nezviuru makumi masere kana kuti 4.8 million vari muurombo unochisa muZimbabwe. Izvo zvinoita kuti vasava nemikana yekuti vabudirire. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa avo vadzoka munyika nhasi varikutarisirwa mangwana kutungamira muurongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre. VaMoyo vaive mutauriri webato reZANU PF uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. VaMoyo vakanonoka kuradzikwa sezvo vaMnangagwa vakakumbira mhuri yavo kuti vavamirire vatange vadzoka kubva kuBotswana. Mutumbi wavaMoyo uri kuOne Commando Barracks muHarare uye uri kutarisirwa kubvako uchienda kunoradzikwa. Mhuri yavaMoyo nhasi yaendawo kumarinda eHeroes Acre kunoona pavacharadzikwa. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dza9:30 mangwanani. Mukuzeya nezverufu urwu, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi avo vange vachishanda navaMoyo.
Tinoziva kuti vaSimon Kayamoyo yaiva mubambi murwi mukuru munyaya dzezvekurwira kworusununguko yenyika yeZimbabwe. Ruzhinji rungada kuuya kunzvimbo yeNational Heroes Acre kuparuremekedzo rwokupedzisira. Tinozvitenda izvozvo ende tinoziva kuti ruzhinji rwuri kuda. Tinonzwa vechidiki vari kutifonera navakuru navamwe vari kubva kumaruva vachibvunza kuti mutauriri wedu achavigwa rini. Tinoda kunge tiripo, asi isusu hatina zvatinokwanisa kutaura seDepartment of Information.
Nechikonzero chei?
Nekuda kwekuti zvizhinji zvinoziviswa kuvakuru, sokuziva kwamuri kuita kuti munguva ino inguva yeCOVID-19 naizvozvo maactivities edu nemaprograms ose nemagungano ose anofanira kunge achitaridza achiratidza kutevedzera tsika nemitemo yakatarwa. Asi kune vechidiki vakateerera musi ucharadzikwa vaComrade SK Moyo nomusi wemuvhuro. Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubvepi uye nyika iyi yapapi zvekare vari kuindepi. Nyika iyi kuuya kwayakaita yakauya sei varume ava vachiramba vakazvipira kushandira nyika yavo. Isu tichazvigonawo here sevechidiki kuzvipira kwakaita seuku, kuda nyika yedu kwakaita seuku, kwekuti tisvike pakuti hatifi takaneta kana kupera simba tichishandira nyika yedu sezviri kuita vakuru ava.
Asika vamwe vanoti pane zvakawanda zvisiri kufamba zvakanaka zvinozovaudza mwoyo.
Tinofanira kuti ticherechedze kuti hongu tingava hedu nezvitutsungo zvatinazvo, hongu tingava hedu netarisiro dzakakura kwazvo, asi ngatitendei patasvika, nokuti haisi nhando kupasvika. Ibasa guru rinenge richiitwa navatungamiri. Ngatiteedzerei mutsoka dzavatungamiri, tichiteedzera gwara romusangano, gwara rokuvaka nyika ravanofamba naro. Ngatidzidzei kubva pamuonde vachiri vapenyu.
Mukuru mubazi rezvekuburutswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Zimbabwe Electoral Commission iri kutarisirwa kutanga musi wa 6 zvita urongwa hwekupinda muvanhu ichivanyoresa kuti vavhote musarudzo dza 2023. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti riri kuda kutsvaga mavhoti mamiriyoni matanhatu zvikuru kumaruva, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutsvaga rutsigiro kubhinga. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vamike bima vakaudzawo studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri vavo mamiriyoni mashanu vanyorese kuvhota. Asi veMDC Alliance vari kupomera mapurisa mhosva yekuvhiringidza urongwa hwavo hwekunyoresa vanhu kuvhota. MDC Alliance inotiwo iri kurambidzwa kuita misangano yayo, uye vatsigiri vayo vatanhatu vasungwa kuEpworth muHarare nhasi vachiita musangano. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. VMDC Alliance vanotiwo havana chivimbo neZEC. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vakaudzawo Studio 7 kuti pane vamwe vanongoda kusvibisa zita reZEC nepamwe painenge isina kana kukanganisa. Vanoti vakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDC Alliance budunhu reBulawayo vaSweden Chirodza.
Nyaya yekurejista yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu vanosanganisira Kelvin, organizing secretary weyouth yemuno muBulawayo yeMDC Alliance. Asi taona kuti mapurisa zvikonzero zvavakapa pakuvasunga zvinge zviri zvekunyepa. Tikaonawo futi kuti yaingove nyaya yekuedza kuvatadzisa kuti vaite basa rekenge vatumwa nebato kuti vaiti.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vaende kunonyoresa kumahofisi eZEC?
ZEC kwairi kure nemama constituents kataisa St. Peter's Pumula iri kumacheto chaiko chaiko kweguta reBulawayo. Saka munhu kuti abve ikoko nemari dzake achinosvika kufamona pedyo nefire brigade haachina kuyana kure, zvinotoda munhu akashinga. Saka izvinoona kuti zvinhu zviri kuitwa maune neZEC kutadzisa vanhu kuti varejiste kuvhota. Ende mukacherechedza vanhu vakawanda vanenge vachizorejista kuvhota ndevechidiki. Saka maonero edu ndeyekutoti ZEC iroda kukonesa vechidiki kurejista kuvhota.
Saka muri kuita sei kuti mukurire dambudziko iri?
Kuridziro yedu iri kuti vechidiki uyai, tinokupai transport, tinokupai motokari kuti muende munorejiste kuvhota. Maafidavit ZEC iri kuti inobatsira. Asi mukacherechedza nguva yadarika ZEC yenge isiri kubatsira vanhu nemaafidavit. Saka nyangoti mazuva ari kutera kwemasondo matatu, ZEC ichaenda kumaconstituents kuti zvireruke vanhu varerutsirwe panyaya yekurejista kuvhota. Asi izvi zvichiitikwa isu tinoramba chingotsutsumwa sepati.
Ko munogotsutsumwa sei zviri izvo zvamuri kuti muri kuda vachirodza?
Hazvisi zvinhu zvinotifadza sekuti hatingati isusu programu ye5 years yemakore mashanu. ZEC yoti iyo inoenda kumaconstituency kwemasondo matatu, ndo yatinoti muchirungu too little too late. Isusu fungidziro yedu yengeri yekuti dai ZEC yaenda kumaconstituency ichinogara ikoko kwatinotenga chingwa, itinotenga ufu, kuchivawo neofisi yeZEC yekuti munhu wese anenge ada kurejista kuvhota anenge achidini achikwanisa kuti aregister kuvhota. Nokuti registration kana ichitaura muchirungu inonzi a continuous process, vanofanira kuregister mazuva ese. Izvi tinoona kuti ZEC yakazvita maune kuti ikonese vanhu vakawanda kuvota.
Sei mchidaro.
Na kuti tinoziva isusu kuti Zanu PF inoda kuti tore ma constitution mumbula wayo ichiendesa kunzvimbo dzaanoziva kuti vane rutsigiro. Saka ze ati chenesi panyaya dzakadai. Pane nyaya delimitation iri kuuya yekugadzira kwema constituency inouya every 10 years.
Zvii zvamuri kuona?
Tinoona kuti maconstituency anenge magwegwe ari mudambudziko rekutoshaikwa zvachose kana paakugadziriswa maconstituency matsva. Sekuti vanhu vakaregister kuvota kumagwegwe vashoma shoma stereke. Kune vanhu vanoda ndongo vanosvika 15,000 vanodikanwa i22,000. Zatingangoti minimum inodikanwa per constituency i22,000, maximum inodikanwa i27,000. Asi magwegwe inowanikwa iyo ine 15,000 vanhu, ichireva kuti basa riripo. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu kuti please toranai nguva iyoyi muregister vamunokwanisa kuti muregister.
Mutauriri wemdc Alliance mudondo rebulawayo waSweden Chirodza vari parunare kubulawayo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muSudan vanoti vatenderana neveruzhinji vange vachiratidzira kuti mutungamiri wehurumende ainge apidigurwa nemauto aya vaAbdalla Hamdok vadzoserwe pachigaro. Izvi zvaitwa mushure mekuratidzira kwakasimba kwanga kuchiitwa nevanhu munyika iyi uye kupindirawo kweUnited Nations neAmerica. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota runa nezvemukati meAmerica amai Deb Haaland vanoti mazita ose anonyomba kana kushora mamwe marudzi muAmerica achabviswa mumagwaro uye pane zvivakwa zvopiwa mazita matsva. Amai Haaland ndivo munhu wekutanga werudzi rwevakatanga kugara muAmerica kana kuti manative Americans kuva nhengo yedare remakurukota muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina Mzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongwa tinoti early child marriages. Mzvare Zinumwe, ndinomukamuchirai muchirongwa, tipewo maondo renyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Isusu sesangano rinomirira kwevanhukadzi nevanasikana, tinoona nyaya dzekurodzwa kwevanasikana chiri chinhu chisingakurudziriki, nokuti isusu kusangano kwedu titozviona sechibharo kuroora zvamwanasikana. Tindokwanisa zvitarisisa miviri yavo haisati yanyatsa kudhevheropa. Tinoti during labour ka pane certain development anofanira ndowasvika kuti unyatsokwanisa kuget through the labour process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future, potentially, vana vakawanda, who could be potential leaders as an organization that grooms leaders. Potentially, there's some potential candidates for ourselves for the next generation. Tinoona kuti vana ava vari kudzvanyirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaidzo chaidzo. Tinoona kuti kodzero yake yekutamba yapera. Panguva yake yaanofanira kunge achitamba kana nguva yake yaanofanira kunge achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Kana tanozova tina kesi dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda, zvinova izvo hazvii zvinodzora potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic, mwana iyeye arorwa achiri mudiki, arorwa ari mudiki kudaro yazvikonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Achakwanisi kuzviriritira because anaupiwa mukana wekuchuza kuti nini kanda zvokura ndisazovei. Pamwe mwana iyeye angane agresevhin ende zvasinde mazotaticha kandadzidzi inka ndazokura ndazoitawo journalist. Achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume. Paunozova nhamba yevakadzi vari kutungamirira kuramba ichidzidzira because iri kupera vachiri vadiki.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent
Mutemo wenyika unoti munhu anofanirwa kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde. Asi kuti aroorwe anofanirwa kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekuroodzwa kwevanasikana?
Semaonero angu ndinoona zvirikonzeresa confusion yakanyanya nyanya nokuti unoenda uchinzi age yekurohwa 18 years, but then age yekukonsenda kuenda pabonde 16 years. Ende makashatisa kuenda bonde pane maconsequences azvinyaya nazvo, ende matambudziko anokwanisa kuya especially nekuenda pabonde inhumbi. Ende besides maybe kana mwana achinge kanhumbi anobva audzwa kuti ngaachinoroorwa, saka wakubva wanzwa consent of sex but then wakakonsenti kuita the responsibility
tichiri panyaya imwe chete yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tinoona kuti denda recovid-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika. Nemaoni renyu, denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekuroodzwa kwevanasikana?
Inini somaonero angu ndinoona covid-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuri kwei takatarisa nemuyekuroodzwa vachiri vadiki. Nokuti wakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiti hapana chaari kuita, anongomuka otsvaira obika akuenda panze and 5 months down the line mwana uya ava nepamuviri. Ende munharaunda yedu isusu tinoita kubereka vantu mwana anepamuviri, vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri, zvinova zvinokurudzira machild marriage. Also vabereki vedu isusu some of them vairarama neinformal trade, saka because of covid-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotengesa sezvavaiita. Pakuzona mabereki vakukwanisa kutsvagira vana kuchero nanyengidasbecause vakasina chikafu vakasina chekubata handiti. But in as much as covid-19 tiri kuwedzera maproblems echild marriage, hatifaniri kukangana kuti before covid-19 yavepo zvekozi zvemachild marriage zvanga zviripo, ende zviramba zvitoripo. Ende kare kwabvisa zvinvesi because ende ichori nyaya yandasinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu. Right now because of covid-19 vanhu vane time yakawanda yekugara paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanisi kuona because the most of time takubuda paruzhinji.
Aiwa, takunzwai zvakanaka muzvare. Margaret Zinumwe wesangano reWALP nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu. Mhuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare pachirongwa cheLive Talk The Connection nemusechipiri, apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Maikove, Mhuri yeZimbabwe. Tosangana nemusechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi.
Ndinoitwa Mukoma Chiropa, ndiri kuno kuSouth Africa kuLimpopo. Ndandichida kunyatsonzwisisa panyaya yemwana kunzi kana achangozvarwa akanzi ashayika asati atendeuka anopinda denga. Zviri kundinetsa kuti ndinyatsonzwisisa chaizvo chaizvo. Zvozodzoka zvekare zvonzi takaberekwa nembereko yezvi. Saka panogona kunditinetsei kunzwisisa. Ndinenge ndichidawo vakuru vanokwanisa kutsondirondedzera mune zvakanaka-naka pakuberekwa nembereko yezvivi apa. Asi Jesu anozouya dzimwe nguva anoti regai vose vaduku vauye kwandiri nekuti hapana chavanoziva. Saka panonetsa kunditi ndinyatsonzwisisa. Jesu akazoda vana vadoko achiti havana zvitadzo, havana chavanoziva, asi odzoka kunzi takaberekwa nembereko yezvivi.
Kuti batsirane tsananguro, tinotambira zvakare mufundisi David Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevateriri vese veStudio 7. Tinotenda nomubvunzo wababa Chiropa pamusoro pevana vadiki kuti vanoenda kudenga here. Vana vadiki, Jesu wakatsanangura kuna Mateo chapter 19 pavhesi ya 13. Achiti iye, zvino vakauya navana vaduku kwaari kuti aise maoko pamusoro pavo avanyengeterere. Vadzidzi vakavarayira, asi Jesu wakati kwavari, regai vana vaduku, musavadzivisa kuya kwandiri, nokuti ushe hwokudenga ndohwavakadai. akaisa maoko pamusoro pavo akabvapo.
Zvakaitwa naJesu izvi zvinotiratidzei mufundisi Simango?
Tinoona pano kuti Jesu wakagamuchira vana vadiki achibva atsanangura masoko makuru okuti varegerei vauye kwandiri vana vadiki nokuti ushe hwokudenga ndohwavakadai. Chatinoona pano ndechekuti wakaisa maoko pamusoro pavo, kwete kuti vaiva nemadhimoni kana kuti vairwara, asi kuti vaivakomborera kana kuvaropafadza. Saka muchiona mumachechi vana vadiki havabhabhatidzwi nokuti havana chavanoziva, vanoitwa inonzi dedication kana kuti kuropafadzwa.
Nemhaka yei?
Nokudawo kutiko unobhabhatidza munhu anopasarudzo, munhu aikuziva kuti chakanaka kichakaipa. Mwana mudiki haana kudaro, asi nokuti akaberekwa munyika izere zvivi anofanirwa kuti aropafadzwe, kuti akomborerwe. Saka zvakafanana nokuti ukapinda mumba mune utsi unogunzwa kunhuwa utsi ihwohwo, kwozoti mumwe munhu akazopinda mumba imomo anokuudza kuti mumba muno munonhuwa utsi, but iwo hauchahunzwi nokuti wagaramo. Saka muchiona kuti vana vadiki havasi kutadza, asi kuti vakapinda munyika ine chitadzo nechekare, naivo kubva vambunyikidzwa munyika ine chitadzo. Saka pana Varoma chapter 5 paverse 12 pachiti ipo, saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Saka kutaura kuti kune vakatotadza nokuti vakapinda munyika yakasvikirwa nezvivi. Saka hakuna wakarurama, vese vanhu vese vakatadza pamberi paMwari. Saka pachidikanwa kuti vaiswe maoko pamusoro, varopafadzwe, vakomborerwe. Ngatichimboti vanofa vakadaro vana vadiki vava, mubvunzo wavabvunza chiropa ndewekuti vangaenda here kudenga? Hongu vanoenda kudenga nokuti Jesu ndiye akataura kuti ushe hwokudenga ndehwavakadai. Saka vanoenda kudenga nokuda kuti iko Mwari haasi kuzotongera vana vadiki ava kuti makaberekerwei munyika yakaipa. Aiwa, Mwari anozoti imimi vana vadiki uyai kwandiri nokuti hwokudenga ndohwenyu.
Muna Exodus 20 verse 5 Mwari anoti anorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Tsanangurirai vachiropa chirevo ichi.
Mwari haangapi vana vadiki ava mhosva yakatadzwa nomunhu mumwe, Adhamu akatozotibereka tose. Mwari unoti regai vana ava vauye kwandiri nokuti ushe hwokudenga ndohwavakadai. Maonere angu panyaya iyi, Mwari haarasi vana vadiki nokuti unokombeya ushe hwokudenga nevana vadiki vasina chipomero kana chitadzo. Tatenda zvikuru Baba Hwande nevateereri vese veStudio 7.
Tinotenda mufundisi David Simango netsananguro yavapa vateereri. Tumirai maaudio enyu ane zvekuita nezvechitendero kuWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chakunda Dynamos 1-0 masemifinals emutambo wechibuku Super Cup watambirwa kunandare yeNational Sports Stadium. FC Platinum yave kutarisirwa kutamba neNgezi Platinum mumafainari emutambo uyu. KuEnglish Premier Soccer League kuBritain, Manchester United yadzinga basa murayiridzi wechikwata ichi Ole Gunnar Solskjaer mushure mekunge chikwata ichi charohwa 4-1 neWatford nezuro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina afa nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kaya Moyo kumarinda eNational Heroes Acre muHarare mangwana. VMDC Alliance vochema-chema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vakurudzire vatsigiri vavo kunyoresa kuvhota musarudzo dza-2023. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuLwezi 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bakhala ngokuvalwa komngcele abathenga impahla kwamanye amazwe bezithengisa eZimbabwe. Ngesikhathi selehlile inani lababanjwa igciwane le-COVID-19.
Amabhoda kakafoli, lokho kuyenza ukuthi sicine sesiphathisa impahla kumamalayisha.
Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala eLimpopo kwele-South Africa kulandela ukubotshwa komunye wabo okuthiwa ubulele abesifazana abambalwa.
Sike sathola umbiko ngolwesihlanu ukuthi kukhona ukwethusela okwenzakalayo ePolokwane.
Namhla lusuku owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe watshiya umsebenzi esekhonjolozelwe libutho njalo ledala lephalamende selifuna ukuba asuswe esikhundleni.
I, Robert W. Mugabe, in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation.
Mina uRobert Gabriel Mugabe sengitshiya umsebenzi. Kulabadabuka kwele South Sudan abalithumilane 14 abehluleka ukubuyela ekhaya kulandela ukugqiba kwabo izifundo ekolijini le-NUST. Sizalethulela ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abathenga bethengisa impahla kwamanye amazwe bafisa ukuba imingcele ivulwe njengoba kukhanya lisehla inani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kulezi nsuku. Kulabanye njalo abathi ukuvulwa kwemingcele kungamemethekisa igciwane le-COVID-19 elizweni kwele-South Africa lamanye amazwe aduzanile leZimbabwe. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke oveza isimo elizweni ngomkhuhlane we-COVID-19, abezempilakahle baveze ukuba kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 abatholakale belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kwelanga izolo, njalo akekho olahlekelwe ngumphefumulo. Abalichumi balabo bantu abatholakale belegciwane leli ngabantwana besikolo abafunda eMashingo lakoBulawayo. Kungalesi sizathoke abanye abantu eZimbabwe besithi kasikho isizathu sokuba kuvalwe imingcele ukungena lokuphuma uZulu, ikakhulu abathenga bethengisa impahla kwele South Africa, eBotswana lamanye amazwe. Omunye wabahlutshwayo ukuvalwa komngcele welizwe ngunkosikazi Soneni Mlalazi ophila ngokuthengisa impahla.
Uhlupho esinalo nxa sisiyathenga impahla ngaphandle njengabantu abazisebenzayo yilolu ukuthi amabhoda kakafoli, lokho kuyenza ukuthi sicine sesiphathisa impahla kumamalayisha ngoba thina kasisavunyelwa ukuhamba ukuthi singene, kodwa umalayisha bavunyelwa kodwa kungekho mthethweni.
Unkosikazi Nomalanga Khumalo wakoBulawayo uthi imingcele kumele ivulwe sonke isikhathi, hatshi kule khefu.
Mina ngibona ungcono angavuli amabhoda especially ngama-holiday, yikho kumele avale khona. But okwesinye isikhathi lesi hhayi akukho right ngoba isimo se-COVID laso siyehlile. Kuyakumele acabangele abantu avule amabhoda, then ngesikhathi esiphithiphithi abantu uma bephithizela laphana kube yisweni isikhathi abavala ngaso.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi okwamanje kungeke kwakhulunywa kakhulu ngodaba lokuvulwa kwemingcele ngoba uhulumende efuna ukulondoloza impilo kaZulu. Uthi liyamemetheka igciwane le-COVID-19, ngakho-ke kuvalwe imingcele ukwenzela ukuba ungamemetheki ngamandla umkhuhlane lo. UDokotela Mangwiro uthi besaba ukuba kungaqhamuka ihlandla lesine lomkhuhlane we-COVID-19 okuthiwa ngesilungu yi-fourth wave.
We had the first and second waves. People thought it was gone, but it was
saba legagasi lakuqala lelesibili.
abantu bacabanga ukuthi usuhambile umkhuhlane kodwa uyaphinda uphenduke njalo. Khathesi sesisazi ukwenza kwawo. Igagasi lingavele liqale kwenye indawo lilakho ukusabalala lisiya kwamanye amazwe. Yikho nje kuthiwa lubhubhane. Sesilindele ukuthi elizayo libuya nini ngoba lizobuya. Njalo njengohulumende kumele sihlale singabalungiseleleyo isikhathi sonke. Sikhuthaza njalo labantu ukuba behlatshwe injekiseni lokuzivikela.
EleZimbabwe lavala imingcele lisesaba ukuba lizamemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abezempila kahle babika ukuba umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,699 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abajabuka eZimbabwe abahlala esabelweni seLimpopo sebedlela evalweni kulandela ukubotshwa komunye wabo uPrince Themba Willard Dube ocetshengelwa ukuba wabulala abesifazane abambalwa ebathembisa ukubadingela umsebenzi. Abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathi besaba ukuba balakho ukuhlaselwa izizalwane zakho leSouth Africa kulandela ihlazo okuthiwa lenziwe nguDube ongelamaphepha aqondileyo okuhlala elizweni leli. Kubikwa ukuba kulezi zizalwane zakwele South Africa ezithi kumele kuphindiselwe ukubulawa kwabesifazana laba okuthiwa izidumbu zabo zaphoselwa egangeni nguDube. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esigabeni sePolokwane.
Sike sathola umbiko ngolwesihlanu ukuthi kukhona ukwethusela okwenzakalayo ePolokwane ngemva kokuthi uJaha wakoDube lo abotshwe ebotshelwe ukubulala amakhosikazi ayisikhombisa. Sithe sihlolisisa izolo sibuza abahlala khona esishiyeko ngoba umuntu obesitshelile esithumelele lo message WhatsApp ehlala esishiyeko uwatsho ukuthi hayi kungani kuthule sikhuluma laye ngomgqibelo. Okwenze saphinda sakhuluma laye ukuthi bese sibona sekulempikitsha ethunyelwa kuma social media kanye lama video okuthiwa kwenzakala ePolokwane. Omunye laye ubehambe buza lamapholisa ngoba labe sesimthumele lo mpikitsha ukuthi kanti kuhamba njani ngoba nanku kuthiwa sekuvaliwe. Laye futhi wadawu sebuzile lemapholiseni kakuzange kube lento enjalo. Yikho ke siyacela ukuthi abantu bakithi bengathumela izinto ezingasoqiniso ngoba zisuke zisethusa kakhulu. Sibe sesicaba ukuthi sokulomonakalo omkhulu kwesinye isikhathi kungelaludo.
UMnumzana Ngqabutho Mabhena ukhokhela inhlanganiso eye Zimbabwe Community in South Africa. Abantu abaningi eZimbabwe bathi akukhanyi kahle ukuba sokule nguquko eZimbabwe kulandela ukusuka kwaye kumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni mhlaka 21 Lwezi ngomnyaka ka-2017. Lolu suku uMgabe atshela idale lephalamende ukuba usetshiya umsebenzi ngokufisa kwakhe hatshi ukubanjwa ngamandla. Wayesikhonjolozelwe libutho njalo idale lephalamende lalifuna umsusa esikhundleni lisebenzisa isekelo sombuso welizwe. Incwadi iyalotshwa nguMgabe iyokutshiya umsebenzi yabalwa ngumnumzana Jacob Mdenda uzomlomo wedale lephalamende.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
Mina uRobert Gabriel Mugabe sengitshiya umsebenzi. Ngisebenzisa ke khonoku okukhulumethwe isisekelo sombuso welizwe ukuba ngisuke esikhundleni.
My decision to resign is voluntary on my part.
Ngisijele ngokufisa kwami hathi ukuthi ngibanjwe ngamandla.
And arises from my concern for the welfare of the people of Zimbabwe and my desire to ensure a smooth, peaceful, and non-violent transfer of power
Kodwa ngokuya kwesikhathi uMgabe wathi wabanjwa ngamandla ukuba asuke esikhundleni. Wehlula ukuba abiselwe esikhundleni kulandela ukungenela kwenhlanganiso ye-African Union. Omunye wabancedisa kudala lephalamende ukuba kususwe uMgabe esikhundleni ngumnumzana Joseph Juma owayemele ngaleso sikhathi iphelandaba Mpophoma.
I-MDC yazama kaningi ephalamende ubana impeach ubaba uMgabe, kodwa thina ngoba sasiyimajority sasikwala lokho ngesikhathi sona leso. Kodwa laphana wafika isikhathi sokubana sonke savumelana ukuthi hayi indlela esikhokhela ngayo ubaba uMgabe akuseyiyo indlela esikhangeleleyo. Lathi singamalunga eZANU-PF akusasijabulisi. Lokhu kwakusuka ekutheni umbuso wawusubanjwe unkosikazi wakhe umama uGrace Mgabe. Nguye wayesezinto zonke, nguye wayesedirector konke. Okwakungasahambelani lathi.
UJuma uphinde wathi
sihlezi eSheraton sesifuna ukumuva imotion yokuimpeacha ubaba uMgabe. Yiko lapho kwafika kona incwadi ibuya lo minister we-justice ngaleso sikhathi ubaba uBonyongwe, wayechubela uSpeaker of Parliament ubaba uJacob Mdenda, yabalwa ngemva kwakuno. Yiko lapho owasuka kona ubaba uMgabe esikhundleni ngaleso sikhathi. So sasikhona sikukhangele, kodwa sasingasasuthiseki ngendlela eyayisenziwa ngayo ngubaba uMgabe nonkosikazi wakhe uGrace Mgabe.
Abaphikisayo bathi akula lutho olwaguqulwa yikusuka kukaMgabe esikhundleni. UMnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi ibutho yilo elasusa uMgabe ngenkani esikhundleni, ngakho-ke akula nguquko esiyenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa wangeniswa esikhundleni sikamongameli ngoDlame.
Singasikhangele thina akula ma-chances okuthi kungaba lotshintsho, ngoba vele ukukhipha uMgabe ufaka uMnangagwa kungena izanu embusweni kwakusicacela nje ukuthi akula nto abayilungisayo ngaphandle kokuthi bazilungisela okwabo okulokwenza kwabo. Kusadana nje sibona i-opposition yamabandla njengabo-MDC lamanye amabandla bephatheka labo kulolu bhikitsho besithi kukhitshwa uMgabe kodwa bengananzela ukuthi iZANU-PF izasala isembusweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance.
Sakhumbula ukuthi uMgabe ekhitshwa isinkwa sasiyi-90 cents US dollar. Kathesi-ke isinkwa sesidura kumangalisayo sesingu-150 Zimbabwean dollar. Siyananzelela njalo ukuthi i-corruption abathi bafuna ukuyiqeda ikakhulu-ke kwisigaba esiphezulu sakhe uhulumende. Sibona ke lokho bebutshwa besekela. Sinanzelela njalo lokuthi ke ilizwe ke ngaleso sikhathi kwakungcono, economy singathi yayivulekile. Kodwa kathesi sibona isicentralized emntwini oyedwa kumbe ikhabhala ethile.
UNdlovu uphinde wathi waphuma uMgabe wangena abanye abafana laye.
Sikubonile konke nje kuningi kusenzakala abantu lokho bebutshwa lakathesi. Kuyananzeleleka ukuthi lo mongameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa angayihamba isithu emakhaya kuba lokutshaywa convoy zakhe ziphawunjulwe kutsho kuvalwe imigwaqo wenziwe lokhu lalokhuyana, okutshengisela ukuthi ilungelo loluntu kalitshintshanga. Singathi-ke kube wesi-ke kulalokho okayikho khona isikhathi sikaMgabe. Yikho-ke sisithi thina hhayi ngamafitshane ibutho lalifuna ukuthi lizongena lalo embusweni labangane babo kube isikhathi sokuthi bagabhule, hatshi ukuthi kukhona ukuthile okuhle ababefuna ukuzokulungisa kumbe ukwenzela uZulu weZimbabwe.
Kulokhu futhelana eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbilazantabanye. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyangeni kwisigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe uthi ele Russia akumelanga lingenele kokwenzakala kwele mali. Ele mali kubiwa ukuba lilama licatsha amaningi akumhlubulwe wezwekazi le-Sahel. UBlinken ugqibe uhambo lwakhe kuzokazi le-Afrika namuhla. I-Associated Press ibika ukuba ibutho elahluduna umbuso kwele-Sudan selivumelane loZulu ukuba kubiselwe esikhundleni u-Abdallah Hamdok. kubikwa ukuba ibutho livumelane lenkokeli zenhlanganiso ezizimeleyo ukuba kukhululwe njalo bonke ababotshwa ngesikhathi ibutho lithuthuna iintambo zombuso. Iphephandaba elisekelwa ngurhulumente wakweleChina seliveze umabonakude odlala umdlalo wetennis uPeng Shui webukele umdlalo wetennis wabantwana kweleChina. Lokhu kulandela ukukhala kwabantu emhlabeni wonke jikelele ngesimo sikaPeng Shui okuthiwa wadlongulwa ngomunye oyiziphathamandla sebandla elibusayo. Kulesikhathi eside kungaziwa ukuba waya ngaphi uPeng Shui. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma le nduna enkulu phela umnqondo obazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Ye baba Magonya, siyakwamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngiyabonga Mnumzana Dube, ngibingelele abalaleli.
Ye, sibonile lapha udaba oluhluphayo silolusinda kakhulu Magonya, khona ngale Nyama Ndlovu okulo baba obulele umkakhe. So ke kudala kuvele kukhona yini lokhu, kumbe siyakuqala nje?
Uyabona Mthembu, khona ukuthi umuntu abulale wangwakhe akusinto ukuthi singathi thina siyayiqabuka lamhlanje or you know iminyaka wena ledluleyo. Yinto ebikhona lezolo loba nje bekunga bahanga njengoba nje sikubona kulezi nsuku. So ke kulusizi kwabakondlovu njalo silusizi kakhulu ngokulahlekelwa umphefumulo komntanabo unina wezingane ezisile zingasela mama, kanti ke labanye abasile bengasela sihlobo. Into embi okungamelanga ukuthi njengamahlabezulu njengesizwe sohlanga siyamukele. Akumelanga sibili ukuthi izinto ezinje lanxa ziba khona nje gqa akusinto okumele ukuthi siyamukele. Kumele ukuthi sizame ngamandla wonke ukuthi izehlakalo ezingafana lale lalesi sehlakalo esehlakale esehlele abakondlovu kube izinto ukuthi eqinisweni ziyagwemeka, zibone ukuthi azibi khona mpela.
Kwenziwa yini baba Magonya ukuthi abesilisa bakwenze khonokho?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi omama bebekwazi njalo bazi ukuthi umuntu ongubaba mdabuko wakhe uvele ubunjwe waba ngumuntu olesikhwele. Isitho somuntu ongubaba silobukhwele obunye obumangalisayo. Kungeze ukuthi mhlawumbe omama kabakwazi, kodwa yazini ukuthi umuntu ongubaba maye kuthethe ungunkosikazi wakhe, indandatho yakhe nxa sikhuluma ngendandatho iningi labo mama niyakwazi selicabangela iring. Ubaba uma ekuthatha mama ekulethe ekhaya, inkombiso yendandatho akusimunwe, yindandatho yakho wena mama, ubumama bakho wena ngokwakho. Yikho lapha ubaba abhejela khona, yikho lapha umuntu ongubaba aziqhenya khona ngawe ukuthi bangakwazi abantu bekwazi igama lakho, bekwazi imvelaphi yakho, kodwa indandatho yakho yaziwa ngubaba. Uma indandatho yakho isidlaliswa la nguzivani, la nguzivani nyana, hayi umuntu ongubaba kuyamlimaza kakhulu enhliziyweni kuyana. Akusinto okufuza ukuthi nxa usuzimisela ukuthi wakhe ube lo muzi ukuthi ube ulokhu uloyisa, kumbe ube ulokhu kuyinto ongayenza mboyenzayo. Uma usuzimisele ukuthi ususiya kwakho umuzi, zitshele ukuthi indandatho yakho ngiyalo baba lize liye kuhlukaniswa ikufa, ngoba isitho somuntu ongubaba silobukhwele kakhulu.
Amdla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiquka le nduna enkulu umnqondo obanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Wonivalelise emoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo ogibs club
esilayo
sinesizwe ezokholo lwesikristu silomtungameli Nkomo.
siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlozi inkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba, siyabingelelana sikhumbuzana ilizwi lenkosi elisinika ithemba lanxa sisebunzimele. Kumele lisinike ithemba lisiphilise siseselapha emhlabeni singakidluli kulo mhlaba, siyaliswela. Sithi nxa sesikhuphukela kwelizayo ilizwe siphile lalo lapha emhlabeni. Namhlanje ke sizahlangana lelizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi lanye, sibale kusukela kuverse 27 size siye kuma ku-29. Ngilapho olamazwi athi wona, ngalezo zinsuku kwehlela e-Antiochia abaprofeti bevela eJerusalema, kwasukuma omunye kubo ogama lakhe lingu-Agabu, wakhomba ngomoya ukuthi kuza kuba khona indlala enzima ezweni lonke. Yaba khona emihleni kaClaudio. 29. Abafundi basebezimisela ukuba yilowo nalowo kube athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. Leli lizwi nxa silibala lisifundisa okuningi kakhulu empilweni yebandla lakumalungu ebandla, okuyikuthi le muntwini wonke nje ophilayo emhlabeni. Kuthiwa abaprofethi omunye wathi ukuthi kuza kuba le ndlala enzima, yaba khona ke leyo ndlala. Base behlala phansi ke abafundi ukuthi benzeni njengoba ilizwi litshilo ukuthi nansi indlala. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ngithanda ukuthi ngithi mina leli ilizwi lisibonisa okumele kwenziwe nxa abanye abantu besebunzimele. Abafundi kabazange bathi bathumele mhlawumbe imithandazo ukuthi khona ngapha eJudiya njengoba indlala inje, nasi imithandazo yethu liza kudla lisuthe. Basukumela phezulu benza lokhu okwakumele bakwenze. Into ebuhlungu yikuthi kulezi nsuku emabandleni lalabo abazibiza amagama atshiyeneyo, bangaba ngabaprofethi, bangaba yini igama abangazinika lona, sebezifunela bona izinto ezisiza bona bodwa. Bafuna ukubana konke okukhona nxa kule ndlala bona badle basuthi abazalwane babulawe yindlala. Abanye baze bazondele labantu abakhonzayo abanganikeliyo, baze batsho ngemilomo yabo ukubana nxa unganikelanga uzaqalekisa. Yena lowo muntu otshelwa lokho ngumuntu ozibulawelwa yindlala kala lutho, ngoba ibala elithi indlala litsho izinto eziningi nxa silibona lapha embhalweni. Lingatsho indlala yokudla, indlala yamanzi, indlala yokuhlupheka. Ingabe yini into ehlupheka umuntu ingafaniswa lendlala? Abaprofeti basendulo bakubona, bakunanzelela, bakubambisisa khona lokho ukuthi nxa abantu besebunzimeni, wena mprofeti, wena mfundisi, wena mshumayeli, wena gosa, akume ukuzidingela okwakho ukhumbule labo abanye abantu. Kumele abafundisi lebandla labaphathi labo bonke ngezigaba zezikhundla abalazo nxa kulobunzima bahlanganise amakhanda badingele abantu bakaNkulunkulu into eziza kubaphilisa. Indaba yokuthi thina kumbe laba abakhokhela amabandla yibo kumele basuthe abanye bebulawa indlala, ayisilo lizwi lenkosi lelo. Ilizwi lenkosi lithi nxa indlala yayisizwakele kuthiwa yilowo nalowo wazama imizamo yakhe ukubana athumele kulabo abaseJudiya. Senzani ngabahluphekayo? Asikhulekeni. Baba Thixo, khupha umoya wobugovu phakathi kwalabo abasiphetheyo, ngisho lasemabandleni bakwazi ukubana nxa kukhona okuhluphayo badinga usizo lwethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami lenkomo.
Siyabonga kakhulu untungami lenkomo. Uhlelo lwabatsha sihlolisisa okubhekane lezizalwane zakwele South Sudan. Izifundi ezilijumilane 14 ezidabuka kwele South Sudan zithi
zezehluleka ukubuyela ekhaya ngenxa yokuswela imali yokugada indizamtshina. Umakuyi Mekachani omele izifundilezi ezibhutshe imfundo yaphezulu yekolejini le-National University of Science and Technology koBulawayo ngolwesihlanu uthi sebezame ngamandla wonke ukudinga imali yokugada indizamtshina kuhulumende kodwa kuyehlula. Sesicela umongameli Salva Kiir ukuba angenele ukuze babuyele ekhaya ukuyasebenzela uZulu. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende wakwele-South Sudan esisebenza esigodlweni selizwe leli eHarare ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. UChani utshele ezatshisa sibanda weStudio 7 ukuba bazigcina bengena ngenkani esigodlweni selizwe leli eHarare ukwenzela ukuba banikwe imali yokuthenga amatikiti okugada indizamtshina. Akwaziwa ukuba amatikiti la yimalini.
I'm using this avenue at the president of South Sudanese student in Zimbabwe to ask the government of South Sudan to provide our ticket as soon as possible. We don't want to exceed next week year when we are already done with school. We have a lot of things that we can provide to the country. The country does not have water supply. And here I am with the skill where I can able to provide. I was working with Bulawayo City Council. And what I was, the services that I was given, they are already operational. So it is wiser for the government of South Sudan to give us this avenue so that we come home quickly and then we settle and then we strategize how we can deliver services.
Uhulumende wethu bekumele ukuthi asinike amatikiti okugada indizamtshina kodwa asikawatholi. Sathola itikiti lokuthi sibuye ngapha kodwa lokubuyela kwele Sudan asikalitholi. Lokhu kuyasethusa kakhulu ngoba isikolo sesivaliwe. Akulamanzi khonapha njalo silakudla. Njalo sila umlilo kagetsi. Sizaphila njani nxa kunje?
Spread one like now. The school is going to be closed. There will be no water supply on campus. No electricity. How can you survive? And then there will be no one. Moreover, we used to have water here, but now there is no water. We will be left in the bush alone. And it is not good for our health. We are urging the government of South Sudan to provide our ticket as soon as possible to occupy the embassy as we have been doing, because we are compelled by the situation. And even at the embassy, not also convenient for us. We are asking our president, Salva Kiir Mayardit, is the one who provided us with this scholarship, and he still has the powers to take us back home. It is not good for someone who has graduated to remain in the same place.
Sicela ukuthi umongameli Salva Kiir asincede ngodaba lolu ngoba nguye phela owasinika ama-scholarship lawa. Njalo uyenelisa phela ulamandla ukuthi akulungise konke lokhu. Lokhu akulunganga sibili ngoba nxa ukuthi ungaqeda izifundo kumele phela ubuyele ekhaya uyokwenza okuthiyene.
Struggle we have been suffering here. They have not been consistent in sending money, and sometimes we become a victim.
Umakhoyi Makachani utabuka kwele South Sudan. Ubexoxa lo ezatshisa sibanda esekolijini le-National University of Science and Technology koBulawayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bakhala ngokuvalwa komngcele abathenga impahla kwamanye amazwe bezithengisa eZimbabwe ngesikhathi selehlile inani labo abanjwa ligciwane le-COVID-19. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala eLimpopo kwele-South Africa kulandela ukubotshwa komunye wabo okuthiwa ubulele abesifazana abambalwa. Namhla lusuku owayengumongameli uMoyo Robert Mugabe watshiya khona umsebenzi esekhonjolozelwe libutho njalo ledale lephalamende selifuna ukuba asuswe esikhundleni. Kulabadabuka kwele South Sudan abalitshumilane 14 abehluleka ukubuyela ekhaya kulandela ukugqiba kwabo izifundo ekolejini le-NUST. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngugibstu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.